manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 1 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga rezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vanoita musangano mukuru wapindwa nezviuru zvevatsigiri wavo Panyele Primary School mukuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro mudunhu reMatevelin South. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nevatsigiri vavo kumaruwa emarondera vachiratidza nhengo dzichakwikwidza dzakamirirawo bato ravo musarudzo. Chikwata chenyika chemutambo wecricket chemaChevrons chotarisana nemutambo wakaomesesa wemaICC World Cup Qualifier neSri Lanka mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato riri kutonga vari zvakare mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa nhasi vaparura urongwa hwebato ravo rezano PF hwekutsvaga rutsigiro mudunhu reMatevelin South pamusangano mukuru wapindwa nezviuru zvevatsigiri vavo Panyele Primary School kuBulilima. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vati nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo riri zuva rekurangarira kushaya kwamushakabvu vari gamba renyika vaJoshua Nkomo. VaMunangagwa vati kuve kwavo kuMatevelin South kuda kwekuti dunhu iri rakapa nyika magamba ehondo yerusununguko anosanganisira vaNkomo, vaGeorge Silundika, vaJason Moyo, amai Tenjiwele Save nevamwe. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vapinda mumaruwa nemapurazi emumarondera uko vasangana nevatsigiri vebato ravo pasi pechirongwa chebato ravo chekutsvaga rutsigiro kumaruwa. VaChamisa vanonzi vatorawo mukana uyu kuratidza kunhengo dzavo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu. Tabata mutewedzeri wemutauriri webato iri vaGift of Stalo Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi tanga tiri kumarondera West kumahusekwa patanga tine musangano wemarondera cluster. Munoziziva kuti bato redu rine maclusters akasiyana siyana ari kushanda under program yedu yemugwazo. Saka nhasi advocate Nelson Chamisa vanga vachikurukura nemacluster nemachain champions tichigadzirira kuti tichilaunja campaign yedu mazuva ari kuya ari kuteera tiri kulaunja our campaign officially. Saka taakugadzira nyika yese kuti tigadzire shanduko. This year tinenge tichifokasa panyaya yemobilization, nyaya yeturnout yetu vanhu vagadzire kuya kuzovhota nenyaya yekugadzira kudifenda kwetu vhoti zvikuru sei kumaruwa, nekuti nyika yese iri kuda shanduko. Kuti shanduko iuye, munhu wese weZimbabwe anofanira kunzwisisa kuti munhu kana wakanyoresa kuvhota yanguva yekuti munhu wese tiende kunovhota.
Munotarisira kuparura urongwa hwenyu hwekutsvaga rutsigiro kana kulaunja manifesto yenyu riini? Tichiona kuti kwangosara mazuva 53 kuti sarudzo dziitwe.
Manje mazuva ari kuteera muuchanzwa tichikoka ruzhinji rweZimbabwe kuti riuye tiite officially launch our campaign, asi tatanga maprogramu kuti tigadzirire kuti Zimbabwe idzva iuye maita basi.
Tirikuona kuti bato renyu rakaita dambudziko revamwe vainyoresa kuti vange vachikwikwidza kuvhoterwa kana kukwikwidza musarudzo. Inganzi double candidates. Vachamisa vari kuti nechiitiko ichi. Tichiona kuti panenge pakuda kuti munge muchijekesera nhengo dzenyu kuti ndiani anofananga achisarudzwa nebato.
Tanga tichiudza ruzhinji rweZimbabwe kwese kwatachifamba. Nhasi tatiri kumaronda tichiintrodusa macandidate kuti ava ndo vakamirira triple C kuti vanhu vazvizive kuti kwaita matsotsi. Vari kuda kupfeka nguo yele ivo vari vegreen isu setriple C tine 210 maMPs ari kuzikana tabudisa mumasocial media edu mumawhatsapp muchaona manje manje tiende kubudisa maposta kuti azare nyika yese kuti vanhu vazive rupau retriple C neava vanenge vakamirira triple C so that tisaite dambudziko pakufamba vaita basa.
Vanga vari mutevedziri wemutauriri webato retriple C Vaustalo Siziva vari parunhare kumarondera West nestudio 7. Apo nhasi nyika yeZimbabwe yanga ichicherechedza makore makumi maviri nemana kana kuti 24 kubva zvakashaya gamba renyika uye vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo. Bato rinopikisa rezapu rakurudzira hurumende pamwe nevana veZimbabwe kuti vakoshese zuva remusuwa 1 Chikunguru senzira yekuremekedza mabasa akaitwa namushakabvu. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwe Ito Bias Mudzingwa ari muHarare.
Vachitaura vari pamabiko ekucherechedza zuva iri aitwa nebato rinopikisa iri muStanley Hall muBulawayo sachigaro weZapu nyika yose vaJohn Zolani Dlamini vati vaNkomo vaive munhu wevanhu vese akange asingatungamidzi rudzi aibatanidza vanhu kwete muZimbabwe chete asi kuti muAfrica yose. Izvi zvatinirwa nemutevedzeri wasachigaro weZapu amai Tendai Chekera avo vanobva kumanikaland. Amai Chekera vanoti zuva ranhasi zuva rakaoma rinovatondedza zvakaoma sezvo vamwe vevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu vachida kuti vanunure vana veZimbabwe.
Upenyu hwatiri kurarama hwaakutitondedza kuti ndizvo here zveshuwa zvataitaurwa navangomo zvavairwira zvavakatanga as father Zimbabwe magains of independence. Handiwo atiri kuona nhasi upenyu hwatiri kurarama nhasi.
Vakafanobata chigaro chemumwe wevatevedzeri vemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Magalela Mafa uyewo vakamboshanda nemushakabvu mubato reZapu vanoti zvose zvakanaka zvaimirirwa navaNkomo zvaurayiwa nebato riri kutonga reZANU-PF.
ZANU-PF iri kufamba ichiita corruption, ichitorera vanhu zvinhu zvavo. Zvese izvozvo hazvifambiri nelegacy yavaNkomo. VaNkomo vaiti vanhu ngavasevenzere vabatane, marudzi ese adye upfumi, vese vari pamwe chete.
Mashoko avamafa anotsigirwa nemutauriri wemutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba avo vanoti dai Father Zimbabwe vari vapenyu nyika ingadai yabudirira kudarika zvairi nhasi.
Dai pasina kuburikidza nekuda kwetribalism yakazoitika during the liberation struggle and after the liberation struggle, dai vari vobangomo vakatanga kutonga nyika yeZimbabwe, dai upenyu hwedu huri pari nani. Vachizikanwisa rekuti chibwe chitedza, chibwe chitedza zvinoreva chidombo chihurungudo chakanaka chinotsedzerera nekuti munhu akanga achidiwa kumativi mana ese eZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri nhengo yeCentral Committee vaJoseph Chuma vanoramba mashoko avadamba pamwe navamafa aya.
Tirikuona baba vedu vamunangagwa vamhanya mativi ese enyika vechigadzirisa madhamu, mairrigation schemes amutswa. Saka vaNkomo pavari vava kutoona kuti aiwa zvijaya iri randakasiya iri raakuita chaizvo zvandaida kuti zviitike kuti vanhu vagone kuzviraramira nekurima.
Mutauriri webato rinopikisa reZapu vamusonerwa Ndlovu vanoti mushakabvu vakasiya vagadzira hwaro hwekuti nyika ibudirire murunyararo.
Even vanga vaine zvombo zvokuti varwise nharadada idzi dzadai kuuraya nyika yedu vakasarudza runyararo. Naizvozvo tokumbira maZimbabwenzi ese vari kuzopindira musarudzo vaite sarudzo murunyararo nekucherechedza legacy yababa Joshua Nkomo.
Bato reZapu rakumbirawo hurumende kuti iite zuva ra 1 July kuti rive zuva rezororo vanhu vachirangarira mushakabvu. Mumwe mudzimai ave kugara pamba paimbogarwa nekuitirwa musangano navaNkomo nevamwe varwi verusununguko kumakore kuma 1970 mumusha weHighfields muHarare, ambuya Neti Huwa vanoti kunyange vakazogara pamba apa makore mashomana navaNkomo vabva, nhoroondo yaitaurwa nezvemushakabvu yakaita kuti vavayemure zvakanyanya.
Vaiita musangano yavo pano nanachona manhu vachitama miting avo mazuva ese panhasi. Joshua Nkomo ndakagara nechingovada nanhasi nyangadaro musakabvu rinongovafarira.
Vanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kuMuseum of African Liberation, iyo iripo kucherechedza nekuchengetedza nhoroondo yenyika dzemuAfrica, vaJoseph Ngani, vanoti ruzhinji rweZimbabwe rwakasununguka kuziva zvakawanda pamusoro pavankomo kubudikidza nekushanyira museum yavo.
Tine humbo wezvunhu zvaishandiswa navaDr. Joshua Nkomo nguva yehondo, vakaita sepfuti yavaishandisa nguva yehondo netape recorder yavaishandisa nguva yehondo, uyezve tine zvipfeko zvavo.
Vankomo avo vaizivikanwa nekuti Father Zimbabwe kana kuti Chibwe Chitedza vakaberekwa musi wa19/10/1917 kumatopos mudunhu reMatabeleland South, vakazoshaya musi wa1/1999. Vanorangarirwawo nekukurudzira runyararo kuburikidza nekubatanidza bato ravo rezapu nerezanu mugore ra1987, mushure mekunge vanhu vaifungidzirwa kuti vaive vatsigiri vavo vangangosvika zviuru makumi maviri vemumatunhu eMatabeleland neMidlands vakapondwa nemauto vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira hurume. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, Jinito Bias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuratidzira muFrance neZuro kwakapinda muusiku hwechina, apo mhuri neshamwari vari kugadzirira kuradzika mukomana wemakore 11 akaurayiwa nemapurisa zvakamutsa mhirizhonga. Pane urongwa hwekuti Nael M aradzikwe nhasi mugovera kuNanteri kwaaigara. Nhasi mangwanani vanodzimura moto muNanteri vadzima moto wanga watangwa nevari kuratidzira ava. Bazi rezvemukati menyika rinoti vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu vasungwa pakati peusiku hwechishanu nemugovera mangwanani. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Sabile Dewa vesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, rinobatsira iro madzimai vanoda kuita zvematongerwo enyika kuti vakwanise kuwana mabasa epamusoro. Muzvarede wavanoti vari kushungurudzika nekuona kuti pagwaro revachange vachikwikwidza sevatungamiri venyika vegore rino hapana vakadzi.
Chiri kutishungurudza ndechekuti pamacandidates ese akabuda for presidential election hapana kana mukadzi akabudirira. Zvinhu zvinorwadza kuti madzimai pamakore SFI5 adarika ibva muna 2018 vanga vachitsvaya zvikuru kugadzirira kuti vakonteste mumaelections.
Chii chakaitika kuti tishaye madzimai vakakwanisa kupinda pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino?
Last year the Zimbabwe Electoral Commission yakataura kuti yakukwidza mari dzinobhadharwa idzo dzinonzi manomination fees. Apo pavakataura kuti vanoda kuita members of parliament vachabhadhara $1,000, vanoda kuita presidents vanobhadhara $20,000 kana kuti yakaenzana neiyoyo iri maRTGS. But takaona madzimai aida kukwikwidza vanhu vavalinda masarira vekulead namai Elizabeth Salero vekuuza vachitadza kubudirira kuti vafaile mapapers avo vakontestewo mumaelections. Constitution yedu inopa mutemo kuti hapana munhu anofanha kutadziswa kupinda muzvigaro zvekutungamirira nezvinhu zvakaita sezvakawanikwa apo madzimai aivharirwa nekuti vakatadza kubhadhara mari iyi yanga yakawandisa. Sekuziva kwatinoita ikonomi yedu yemuZimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Madzimai anoiwanepi $20,000? Apa vana vari kufa nenzara, mabusinesses haasi kumbonyatsobudirira zvakanaka. Madzimai mazhinji ari in the informal sector umo maprofits acho mashoma.
Bumbiro remutemo rinoti chii panyaya dzakadai?
Hapana pazvakanyorwa muconstitution yeZimbabwe kuti vanhu vanotungamirira vanhu vanenge vane mari chete. Isusu sewaupe takanyorera kuZimbabwe Electoral Commission last year tichikumbirawo kuti vadzikise maprizes iwaya emanomination fees, nekuti tanga tatozviona kuti madzimai achatadza kubudirira nekuti anenge achivharirwa panze vachishaya mari. Zvazvaakubuda zvakaita zvakuita nge election yemuZimbabwe yango vanhu vane upfumi vasina upfumi but vachikwanisa kutungamirira havasisina mukana wokutungamira. Tikatarisa pamastatistics edu a2018 takawana a record number yemadzimai akamira ari macandidates for the first time since independence yeZimbabwe muna 1980. Madzimai 5 akabudirira kucontesta as my presidents. Asi chinotirwadza ndechekuti izvezvi paelection iri kunge iripo mumwedzi iri kusvika manje manje hapana kana mukadzi mumwe ari kukontesta.
Pane zvamuri kuita here kubatsira avo vakange vari kuda kuwanikwa ivo vachikwikwidza vari madzimai sevatungamiri venyika?
Tiri kumbotisaya kubatawo vematare edzimhosva kuti vanokwanisa here kugadzirisa kuitira kuti madzimai maviri aya akwanise kulodja manomination papers avo sezvo zvanga zvavharwa, but electoral court inokwanisa kusita ichigadzirisa zvinhu zvisina kufamba zvakanaka. Madzimai vakatotsvaga mari, vamwe vakakumbira vakaiwana, but nekuti mabank limits akavatadzisa kutransfera mari zvamunoziva RTGS ukaitransfer hairiflekta ipapo. So zvinhu zvinotishungurudza kuti madzimai anenge ashinga kuda kukontesta pama leadership positions epamusoro-soro ongokundikana nekuti havasi kugona asi kuti nekuti mari yacho yatadza kubuda mubhengi. So tinoramba tichingokurudzira hurumende even nevezeki kuti going forward nyaya dzemanomination fees idzi ngadziratidzouka ikonomi yemuZimbabwe isina kumira zvakanaka, nekuti kana vachikwidziridza nomination fees vari kuti chii kune avo vanhu vari kurarama from hand to mouth. So tinongoramba tichingokumbirawo kuhurumende kuti itarise zvakare manomination fees aya kuchaya maby elections nemaelections mamwe achaya. Machallenges atasangana nawo izvozvo anenge aripo zvakare aya achatadzisa madzimai kubudirira nekupinda maleadership positions.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamusoro pekunonoka kunonzi nevamwe kwaita kuburiswa kwegwaro revavhoti neZEC. Vamwe vari kutiwo ZEC haina dambudziko sezvo iri kuti gwaro revavhoti ririko, iro rinonzi voters roll, kune avo vanenge vachida kuti vaende vachiritora. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zembe tichitarisa kuti sarudzo dzave kutosvika munyika.
Vakandemiri, chinhu chisina kunaka chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission chokusabudisa gwaro ravavhoti. Ike zvino tadiwa musarudzo, asi vanhu havasati vaziva gwaro ravavhoti richashandisiwa. saka zvose zvichiri murima saka zvinhu zvakashata nokuti haichazonzi sarudzo iri mujekerere nokuda kwokuti hatisati taziva kuti dariro ravanovhota richange rakamira sei.
Tinombonzwa iyo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichipa zvikonzero zvakasiyana-siyana nenyaya yekusakasika kuburitsa gwaro revavhoti zvinosanganisira nyaya yekuti vanotya kuti vana mambara vanogona kurikanganisa. Zvikonzero zvingatambirika here kuvana veZimbabwe tichitarisa kodzero dzavo?
Kuzeza kweZEC kuti gwaro ravavhoti rikabuda rinozosunukwa naro ndokwamanyepo. Nokuda kwokuti nezivo yechizvino zvino magwaro anoiswa zvaanoiswa kuitira kuti asatambwa nawo. Svombonyoro inoiswa inenge ichingozikanwa nezeki yacho pachayo kana gwaro richinge rabuda. Saka ndozvaakuitwa mazuva ano pamishina yemashoko echizvino zvino. Saka manyepo ari kutaurwa nezeki iyoyo kuti gwaro rinozosunukiwa naro. Vachida kuvanza havo kusunuka kwavari kuitira vanhu kuti vagozoita zvokufuta vanhu kana kuti kupinda musarudzo namagwaro akasiyana siyana vaita chitsotsi chavo vozobudisa gwaro ravanofunga kuti ndiro rinenge richivhara chitsotsi chavari kuita.
Zimbabwe Electoral Commission inoti gwaro revavhoti riripo kune vanenge vachirida asi vanouya vodhindirwa mapepa. Vanoda vacho kutenga vachitaura kuti zvinenge zvaakudhura nokuti peji imwe chete inenge ichita dhora. Gwaro revavhoti rine mapeji anodarika 180,000 zvichireva kuti vanhu vanenge vaakubhadhara mari inopfuura $180,000. Ipapo Zimbabwe Electoral Commission ingapuwa mhosva here kana ichitaura kuti gwaro revavhoti ririko kune vanorida asi vazhinji vari kuda repadandemutande rinoelectronic version?
ZEC ine mhosva yokuramba kubuda pajekerere maererano negwaro ravavhoti nokuti zviri kumunhu unoda kuti ati ndoda gwaro rakadhindwa pamapepa rinoita $180,000 kana kuti ndoda gwaro repamishina yachizvino zvino yepadande mutande electronic. Hazvifaniri kuti iyo ZEC ingotaura kuti tine gwaro rorupawo rumwe isu tava nezivo yemishina yamanje manje kuti zvirerukire vanhu. Saka ipapo tinongodzokerera zvekuti kusada kweZEC kuti ibude pachena nokupa vanhu magwaro avanosungirwa kuva nawo.
Pane matanho angatorwa here nevana veZimbabwe kuti vange vachimanikidza Zimbabwe Electoral Commission kuti ikasike kuburitsa gwaro revavhoti?
Hongu, danho rinofanirwa kutorwa iko zvino kumanikidza ZEC kuti ibudise gwaro ravavhoti rinofanirwa kuti riitwe navanhu gumi nomumwe vakanyoresa izvozvi kuti vagopinda munhange mutangi yokuva mukuru wenyika kana kuti purezidhendi. Saka ivo vanhu ivava vari gumi nomumwe ndo vanofanira kumhanya kuZEC kuti vandoudza ZEC, haiona kuikumbira, vaudze ZEC kuti ibudise gwaro ravavhoti nokuti gwaro ravavhoti rinofanirwa kuva mumaoko avavhoti navose vanhu vanorida kuti vaone kuti zvakamira sei. Saka hachisi chinhu chechipakirwa chechivandivandi. Ndosaka sarudzo iri pajekerere ifanira kuva pajekerere ichitokokwawo vanhu vokune dzimwe nyika kuti uyai muone mutambo watiri kuita.
Totarisawo kuti iro gwaro revavhoti kunge richikasika kuwanikwa zvii zvinobatsira zvakanakirei izvi?
Vakandemiri, chinangwa chokuita gwaro ravavhoti ndechekuti zvinhu zviitwe pajekerere pasaita vanhu vanoita chitsotsi chokubira mavhoti kana kuti wazohwina ndingana kana kuti warudza ndingana izvo zvisizvo. Zvinoitira kuti pakozoitwa masvomhu okuenzanisa kuti vanenge vakanyoreswa ndavava, vakazopinda mukundoshara ndavava, zvakazobuda mumavhoti avanhu ndezvizvi.
Iyo yanga iri hurukuro yataita nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe muchirongwa chedu chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Thank you. munhau dzemitambo. Nhandare Queen's Sports Club mangwanani iri kutarisirwa kuzara apo chikwata chenyika chemutambo wecricket chemachevrons chiri kupinda munhandare mumutambo wacho wakaomesesa wemaICC World Cup Qualifier neSri Lanka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata cheZimbabwe chiri kuda rutsigiro rwakakura apo chiri kusangana neSri Lanka iyo ine mapoints matanhatu uyeze iri pamusoro petafura yeSuper 6 stage. Kunyange hazvo zvikwata zviri izvi zvakaenzana pamapoints matatu, Sri Lanka ndiyo iri pamusoro petafura yeSuper 6 stage iyi nekukanda maranja akawandisa. Asi mangwana chimwe chezvikwata zviri izvi chiri kuwana tikiti rekuenda World Cup India kana chikakunda nekupinda mapoints masere. Muongorori wezvemitambo vaAdmai Muimeke vanoti pasvika Zimbabwe apa hapasisina kudzokera shure.
Zimbabwe payasvika apa ndikuona kunge isisadzorike. Sri Lanka nemvere yainayo iyoyi ndirikuona ichirohwa ipapa.
Pari zvino Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yesemishanu yayatamba ichitungamirwa nevatambi Skandar Raza, Sean Williams, Ryan Bull, Wesley Mandevere, Craig Ivan na Blessing Muzarabani. Murairidzi wemutambo wecricket Leonard Namburo anoti kubvira pakaenda Zimbabwe kumafinari T20 World Cup gore rapera vatambi vayo vanga vachiratidza nzara inotyisa yekuda kukunda.
Ndikada kuti kada kutarisa kubva paWorld Cup last year vachitamba mutambiro wavaita zvinongoratidza kuti vanhu vanga vagara vatone pfungwa dzekuhwina since pakachinja kochi nekutasi even matambiro avakuita kana kutarisa nevatambire vanhu vari kuratidza kuti vane nzara yekuda kuhwina.
Asi muteveri wechikwata ichi vaEdmore Mutetwa vanoti mutambo neSri Lanka wakaoma zvikuru zvekuti Zimbabwe inoda rutsigiro rwakasimba.
Kwavasvika aiwa kwakaoma wakomana vakuda rutsigiro rwedu tichiti musoro pamwe chete tivatsigiro wakomana nekuti tichida kuzvambaradza Sri Lanka wakomana.
Mutambo wamangwana wanyanya kuoma neuchikwata chavari kuzotamba nacho vabva paSri Lanka, Scotland nhasi masikati yarova West Indies nemawickets manomwe ndokupinda mapoints mana. Zvikwata zviviri chapedza zviri pamusoro petafura yezvikwata zvitanhatu yeSuper 6E ndizvo zvinobudirira kuenda ku2023 World Cup kuIndia. Zvichakadaro chikwata chenhabvu cheNgezi Platinum Stars chasimbisa utungamiri hwacho weKasolaga Premier Soccer League mushure mekurova hwange 2-1 muBaobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi maviri nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo yarovawo Chicken Inn 2-0 mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Manika Diamonds 1, Chesham 0, Blue Chips 0, Green Fuel 2, ZPC Kariba 2, Yada 1. Asi mutambo mukuru svondo rino uriko mangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana neCaps United. Mangwana zvekare Black Rhinos vs Dynamos Bata, Herentals vs Simba Bora Mandava, Triangle vs Cranbourne Bullets Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Mutambi wetennis weZimbabwe Benjamin Locke ari kupinda munhandare manheru ano mufinal yeMedellin Challenge kuColombia, umo ari kusangana naPatrick Cripson wekuUSA. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano mukuru paNyele Primary School kuBulelima mudunhu reMatevelin South nevatsigiri vavo vachiparura urongwa hwebato ravo hwekutsvaga rutsigiro. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasanganawo nevatsigiri vavo kumaruwa emarondera vachiratidza nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato ravo. Tabata shuka kumagume uchirongwa chedu chanhasi. Ive inesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusemina Praxidis Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngiyabonga uJonga ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 Ntulikazi 2023 ngu Professor Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje amakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho uchuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lamanzi. Lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela. Kuphela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ukuze lithole ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wamazwe womhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokhoba kobulawayo. Emkhosini wesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Emkhosini lowo oqoqwe ngabezaphu leli bandla lihle lathatha ithuba lokwethulela umphakathi abazancintisa belimele kukhetho ole harmonized elections mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Kubika intatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisaspanda.
Bebecula behaya umdala bekhuluma ngembali yakhe bethi leli lizwe ngakali nje ngawo kanyongolo uyaphila. Umgokeli wezaphu umnumzana Sibanglizwe Nkomo uthi wathiyela iZimbabwe ilifa loba ngumuntu oyengela ngeta bechabi ebambanisa abantu njalo ehlonishwa nguye wonke umuntu.
Akaphume engqondweni lobantu bona nje lalamhla akaphume engqondweni zabantu. Siyathaba lamhla ukuthi 24 years wasishiyayo. Kuloke ibizo lakhe liphumile lisaziwa lidumile. Ngileshwa siyanazela ukuthi umgabe ubhubhe ngemva kwamdala sokula mnyaka emfitshwane edlule kodwa ngwanisemthuthile ibizo lakhe. Kodwa ngenxa yothando lukababa ayelalo ebantwini ngenxa yemisebenzi yakhe kuloke ephila lamhla ebantwini.
Uyaphambili uNkomo esithi ubefisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli kodwa mamvimbela ngemali efunakalayo.
Sehluleka ukuthi sifake umongameli ukuthi anintise kuleso sikhundla sokumongameli kungenxa yokuthi imali ayisanelanga.
Owelilunga levyo lezibra njalo sengunobhala omkhulu wezipa veterans uPetros Banda uthi usebuhlungwini.
Siyakhala kodwa sikhala ukuthi umbono kaJoshua Nkomo, ivision kaJoshua Nkomo kwaye kubana abantu kumele bahlale bebambene ukwenza ukuthi bathuthukise ilizwe labo. Uma sebethole uzibuse babone ukuthi bahlele kuhle wonke umuntu uhlele kuhle. Kodwa siyanazela ukuthi okwalwela ngabantu abalweli benkululeko okuningi kwakhona kusayizakalana.
Omunye naye okhalayo ekhumbula umdala wesifazane owayesezambia ngesikhathi sempi yenkululeko elo Nkomo owaziwa ngokuthi nguVunzayi.
Nxa ngimile lapha ngihlengezela inyembezi ngendaba yokukhumbula ubaba uJoshua Nkomo. Ubaba wayelobuntu, ubaba wayehlonipha, ubaba wayeyazi abantu, ube ngufather Zimbabwe. Lanxa o president uMnandi Robert Mugabe bebebusa bebekwazi ukuthi bathatha ungqondo kuye nguye bebembuza ukuthi kubuswa njani ngoba uJoshua nguye umuntu waqala ukuyenza kube le liberation movement zonke lezi
umgcinhlalo wezaphu umnumzana John Zorani Dlamini uthi kuyadanisa ilanga leli amanye amabandla ezombusazwe alithatha lula
asolanga ofanti ukhulume izaphu kuphela ngoba unkomo wayengamelanga izaphu kuphela but wayemela abantu bezimbabwe bonke unkomo wayengamelanga imihlobo wayemele imihlobo yezimbabwe yonke ngitsho lawamathiwa ayemelwe ngonkomo wayengakhangeli ukuthi wena uvela ngaphi wena uvela ngaphi siyamangala ukuthi thina abaloku bekwizaphu yithi sisakhumbulayo ukuthi unkomo wasichiya wasebenza kanti yinto bekufanti nayo izani iyayenza into le
osebenzela iJoshua Nkomo Foundation umnumzana Mehluli Moyo uthi abantu abalandele owawufunwa ngunkomo njengoba sesiya ekhethweni
singabezwelinye singabandawonye ukhetho luyabuya ludlule kodwa kusafanele ukuthi sihlale ndawonye singomakhelwane siceleleni sawodwa singahlukaniswa ngezombangazwe singahlukaniswa ngama-political party ngakho kuqakathekile ukuthi konke sikwenzayo sinanzelelane sibekezelelane sithandane sibambane
osakhulayo bekezela nqube osebhalisa ukuncintisa emele izaphu esigabeni sepopu mamzilikazi edalele ephalamende uthi uyancintisa kukhetho lalo nyaka ngenhloso yokufuna ukugcwalisa izisizo zikamqabuko
zela ncube omelele impopu mamzilikazi constituency namuhla siyajabula sikhumbula imisebenzi kababa unkomo eyiyo eyasisusayo ukuthi njengabantu abatsha silwele amalungelo abantu ngiyalithembisa abantu bakobulawayo ukuthi mina ngizolimela eHarare nothi lokho okwenzakala kathesi ukuthi iHarare imelwa ngabantu kobulawayo sizokuguqula lokhu nxa singangena
uhulumende we-ZANU-PF wase ukuba uzaba nomunye umkhosi wesikhumbuzo sokubhubha kukamafukufuku emaphisa ekhezi awubiza ngokuthi yinkomo commemoration gala namhlanje ebusuku kodwa imoti kankomo ithi ayimenywanga ngaphambili komkhosi wesikhumbuzo umkhokheli we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ube nomhlangano omkhulu we-rally esikolweni senyele primary school ePlumtree wokusungula umkhankaso wokudinga usekelo kukhetho lwenyanga ezayo esabelweni seMathebeleni South umuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka 1999 elimnyaka kuzalwe ngamathumi ayithoba mine mbili 82 ngiyibala studio 7 kwatudishathunqa igama lami ngezwa Jesus Sibanda
Umkhokeli wabandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Nelson Jamisa, ube lesihlakalo sokuhlangana labantu eMarondera. Leli bandla lihle lathatha leli thuba lokwethulela umphakathi uluhlu lwamabizo abantu abazamela leli bandla kukhetho lwalonyaka lokudinga amakansila, amalunga edalela ePhalamende lomongameli welizwe. Okuningi asikuzweni umsekeli wesikhulumi se-CCC, umnumzana Osalo Siziba.
Namhlanje-ke besisemahusekwa eMarondera West lapha umongameli ubehlangana khona lama-cluster leaders lama-citizen emashonaland east-ke emaphandleni lapho kulamaplazi khona kubana sizwe-ke abantu lokubapha-ke inhlelo zethu amalanga azayo lapha-ke siyaqala-ke ilontshi yethu e-TCC so lizabona-ke iZimbabwe yonke ipende yelo-ke ukubana iZimbabwe entsha ibuye
Ubesithini uChamisa lapho ikhuluma labantu.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ukhulume mayelana le ndaba yokubana ke abatsha bebe ready ukubana ke siye vota omama ke awosomabhizimusi emaplazini ukubana ke silungiselele ke ukhetho oselufikile njalo umongameli ukhulume ngendaba yokubana lonyaka silungisisa indaba yokubana wonke umuntu ekwansi ukuphuma ukuyavota njalo wonke umuntu ekwansi ukulungiselela ukudefenda ivote yethu. Lonyaka sabe sifokaseke emaphandleni ukubana silungise iZimbabwe entsha ngenxa yokubana abantu beZimbabwe sebedubekile sizaphumisa ke imanifesto yethu emalangeni azayo ekhulumayo ukubana nxa thina singene kuhulumende uyini esizakwenza ukubana iZimbabwe entsha ibe yiZimbabwe etshintshileyo mayelana lempilo zabantu imisebenzi mayelana ke lesibhedlela isimo semigwaqo lakho konke ke okungaphansi komthetho okubana uhulumende ekulungisise ngemva kokhetho.
Lo bekungumnumzana osala osiziva umsekelo wesikhulumisi se-CCC esikhulumelayo ecengweni esemarondera. Lilalele umsakazo we-Studio 7 eye Voice of America esakaza ise-Washington DC.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
amshweshwe
lamlela nampala
kuwe. Abafuyi abaningi esiqindini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamadlelo lokutsha kwamadami kulumango. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi libikwa selibanjwa ngamandla ukuhambisa inkomo emaplazini ngoba kungasela kudla emakhaya. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane eGwanda uthi lanxa amanzi esesekhona kabaselalo ithemba lokuthi angabenela bona izifuyo zabo kanye lenyamazana zenhle.
Izifuyo sibili, hayi izifuyo udla kakusekho, akusekho sibili. Abantu abafana sebehambisa emaplazini ukuthi bayezelusa khona le maplazini ngoba hayi lapha ekhaya phela sokuwomile, sokuwomile. Hayi utyana bukho sibili, lo nyaka izifuyo ziyakufa, lo nyaka ziyakufa sibili ngoba vele kuthenga ukudla sebeqalisile futhi akwabo ukuthenga ukudla. Bayasitokha, bayasitokha ukwenzela ukuthi khonapho sokufika kubo ogasi September lapho zibe sezifida ngoba zingawa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Alex Panda wenkatshi eGwanda North odwa amanzi lawo aludubo.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba, akulamanzi, incediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani. Yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Thembani Moyo emapate eGwanda South uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
So isimo samanzi lo nyaka sisibeke kwelinye izinga elesabisayo ukuthi hhayi lo nyaka selikuza kuba nzima. Nxa izulu lingaphangisa sifo ngikhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu liphangisa ukuna. Nganxa lingaphangisanga ukuna, hhayi sekubi vele, hhayi sekurong. Ngoba into yakhona amadamu akhona since mbagejwa ngoSmith. So la namhlanje amajara damu kwakho lokhu kusesekhona akusela vele, akusatshoni ngitho ukuthi vele sokuthatha amanzi nje amalutshwane kulamanzi vele okuya lokuya akusela lutho sokuthile.
Ematobo bona bathi amadlela khona kodwa izifuyo zabo sezihlaselwe yimikhuhlane abangayizwisisiyo. Lokhu kufakazwe ngesinye sezakhamizi salumango umnumzana Colin Ngwenya.
Into ehlupha kakhulu engiyibonayo imikhuhlane yenkomo eqhamukayo esingayijwayelanga. Uthola inkomo seziqhuqa, inkomo siqhuqa iqhuqa iqhuqa izife ungazi ukuthi iqhuqiswa yini. Kodwa iyave inonile nje uma uyikhangele ngamehlo enyama ubona inkomo enonileyo nje engela problem kodwa ubusumangala ma isiqhuqa izife. Yikho nje esibhekane la kade sifisa ukuthi alibani amalokhuzini bayenza ama-research babona ukuthi sesihlaselwe umkhuhlane onjani.
Umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo senkomo kulesi sabelo. Ngomnyaka ka-2020 inkomo ezifika inkulungwane ezingama-20,000 zabulawa indlala kulesi sabelo. Kusenjalo kulomntwana wesikolo ogqotshwe ibhasi wafa izolo esengezane eGwanda South. Le bhasi kubikwa ibisiyathwala abantu abakade besiye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela usekelo kukhetho okuqhutshelwe ebulilima lamhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana. Lilo Sithandekile Mhlanga.
Ngiyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga. Isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sicubungula abesifazana kubandla lakhe abathole ithuba lokuncintisa ukukhetho oluzayo.
Loba nje omama bengenile kweparlamente kuma-constituency seats nasekhansilini kodwa inani langkhona lisasilela kakhulu okutshengisa ukuthi kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe. Kuleza zinto ezithize ade sihlangana ngazo njengebandla lokhu nqade sixoxisana labomama bekhuluma njengofana lokuthi behluleka ukuthola indleko ezifunakalayo ukuze bekhethwe njalo okunye ade bekhala ngakho indaba yokuthi nxa bekhangela obaba bebesithi hayi lina lilamasithi enu awe-proportional representation ephalamende lekhansilini yikho akumelanga likhonteste ama-constituency seats kumbe emakhansilini emawodini. So ngezinye izinto ezihlangane lazo and izinto kumele zibonisane ukuthi siya phambili kuyalungisiswa njani ngoba nxa singelungihlule kulungisisa lokhu ina labo mama liyaqhubeka lilokhe lisilela.
Libona konke kuqhubeka kuhle yini ikakhulu sikhangela indlela iZEC eqhuba ngayo inhlelo zokhetho njengoba siyake sizwele khonona ngodaba lwe-voters roll.
Kule voters roll inspection eyenzakalayo kumaviki aphelileyo njalo kwabonakala ukuthi kulokuphambaniseka okuthize abantu abaningi bathola amabizo abesekhitshiwe ku-voters roll abanye bajikelwa kwezinye indawo kumawadi lama-constituency lapho angahlali khona. So thina njengebandla sacela iZEC ukuthi ilungisise izinto lezi ababhalela incwadi kodwa up to now incwadi yethu ayikaphenduki and njalo nxa sikhangela ngenye into engani isihluphile ikakhulu kuma-council candidates ngoba nxa abanye ade befika bebetshela ku-nomination court ukuthi hhayi ibizo lakho kalikho kuwadi yona le ofuna ukukhankasa khona. So besibona ukuthi iningi labantu bethu bacine sebengasangenanga ezama-ward candidates ngoba amabizo abo ade ngekho kodwa isimanga yukuthi esikhathini sonke even aku-voters roll inspection izinqade bekhangela ku-platform e-star 265 amabizo abo ebephuma kumawodi onaleyo kodwa ku-nomination court kayikasekho. So ngento sibili esikhathaza kakhulu yinto esifuna ukubona ukuthi siyaqhubeka njalo sixoxisana neZEC ukuze udaba lolu ole-voters roll lulungisiswe ngoba nxa lungalungisiswanga kutho ukuthi iningi labantu bazayehluleka ukuyavota ngelanga lokhetho njalo i-voters roll kumele iphiwe ama-candidates besibabhalela incwadi sibhalela iZEC incwadi ukuthi ama-candidates ethu kaphiwe i-voters roll njalo lathi njengebandla siyafuna i-national voters roll ukuze siyihluzisise sibone ukuthi ininjani njalo sibone ukuthi lokho kuku-voters roll yikho yini okusemthethweni okuzayenza ukuthi umuntu lo muntu olelungelo lokuvota ayevota ngolanga lekhetho angasoze athole ibizo lakhe selingasekho kumbe selijikelwe ku-polling station ekhatshana kakhulu kulalapha ahlala khona.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Sizaqhubeka sixoxisana lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba kumaviki alandelayo. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngisithi asivumaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Kwezemidlalo lidinga ukunqoba emdlalweni owodwa nje mpela iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ele cricket ukuze lithole ilungelo lokuya
ukuphatheka kumncintiswano omkhulu wamazwe womhlaba. Intethelezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phambilini komdlalo wangensonto lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona lele Sri Lanka wesigaba seSuper 6, umdlali weqembu leZimbabwe uLuke Jongwe uthe ukudlala besekhaya komncintiswano weInternational Cricket Council Cricket World Cup Qualifier kubafaka esimeni esihle kakhulu ukuba baphumelele.
Abalandeli bafana lomdlali wethu wechumi lambili ngoba nxa sekungathi awusahambi kuhle. Abalandeli bethu bayaphakama basiphe amadlabuzane sibe sesilungisa lokho okuyabe kungahambi kuhle. Kudala umehluko ukuba khona kwabo.
Iqembu leZimbabwe lemiklomelo yesithupha njalo lilingene ngemiklomelo leSri Lanka. Intathelo zindaba ezemidlalo uPresident Midlakama uthi iqembu leZimbabwe lingahle lizifake esimeni esihle ngokunqoba eSri Lanka.
AmaShevrons nxa enganqoba eSri Lanka kusasa azabe sefezile amaphupho abo okuthi adlala World Cup abe seqedile umsebenzi. Loba kungasayenzakalanga ngolwesibili ngihamba bayinqoba iScotland abeza qualify kuzaba into enhle ngoba badlalela khonapho ekhaya. Into ezajabulisa abaningi leyo njalo sebejengezelwe
umdlalo obuphakathi kweqembu leWest Indies leScotland wona uphelele eScotland linqobe ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu leWest Indies leliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachuma ayithobaminambili lanye 181 kwathi leScotland seliphendula lithole amaranzi alikhulu lathobaminambili lanhlanu 185 for the loss of 3 wickets. Ngokusenjalo abalandeli bezemidlalo edolobheni lakobulawayo kusasa bazadideka ukuba babukeleni phakathi komdlalo kakhilikithi lowenguqu enkundleni eQueen Sports Club. Kuzakuba lomdlalo kakhilingithi phakathi kweZimbabwe leSri Lanka kuthi eBaba Fields kube lomdlalo phakathi kweqembu leCapes United kanye lele Highlanders. Imidlalo yePremier Soccer League iphenduka ngemva kokuba ibike yamiswa ngenyanga kaNhlangula njalo umdlalo weqembu leHighlanders uRay Lunga uthi lokhu sekungaba lesandla ekudlaleni kwabo.
Azisebenza nzima njalo nge-break yajosika ajabule i-advantage kubuye futhi kube i-disadvantage njengokoja ikhulumile ukuthi last game salwina so imomentum ithathi adilokhu qualify. So it break down is permanent momentum, but we have to be advantage cause.
Emidlalweni edlalwe namhla kusigaba seCasilaga Premier Soccer League, iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 kanyange leGreen Fuel ngaseluveve. Iqembu leNgezi Platinum linqobele wange nge-2 ka-1. Iqembu leFC Platinum linqobele Chicken Inn nge-2 kanya, kuthi eleManyika Diamonds litshaye leSesham nge-1 kanya. Kusasa ngesonto eminye imidlalo izadlalwa ngokulandelayo. Iqembu leBlack Rhinos lizanqilana leleDynamos enkundleni yeBata ngaseGweru. ITriangle United izadlala leCranbourne Bullets ngase ekipo ukuthi eleHerentals lizadibana leSimba Bora ngaseMandaba. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owembaqanga uSiyabonga Justin Msendo ozibiza njalo ngegama lokuthi iGupta langempela lakwaMsendo. Lensizwa idabuka eNkabazwe kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ngesingili yayo entshantsha elesihloko esithi Iphimbo.
Ambingelele
kuzwelonke igama uSiyabonga Justin wabombano komsendo endaweni yasevungu elwagwelo kwezomculo ngaqala ngibangisana nesizwe okuthiwa uzamcolo cishe sekuyiminyaka engaphezu ka 4 years sisonke nje mina asengikhetha ukudlala umgxobanyawo ngoba yena egcwele kakhulu kumasikandi asengikhetha ukuthi mina ngishaye umgxobanyawo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukuthenga umculo bazongithola ezinkundleni zokuxhumana egoqela oFacebook oWhatsApp nabo YouTube ngizazoyifaka emasontweni ambalwa azayo sasebhizi ngakho lokho mina ngiseSouth Africa njengamanje inombolo abazongithola kuyo u 067 695 7371
ubachiyela wapha mazwi abalandeli
kubalandeli bonke emhlabeni ngithi kini ngiyanithanda kakhulu ngifisa ningisapote ngifuna nje uxhaso lwenu uthenge nje izingoma zami nikwazi ukuyidlala kundawo zonke nje la enijabule khona khona eziduduzayo uma ngabe ulahlekelwe umndeni khona ezimnandi uma ngabe ujabulile ngiyabonga kakhulu kubo bonke abalandeli abangithandayo ngiyanithanda futhi sisazoqhubeka phambili sidlala ingoma ngiyabonga kakhulu
Dona Lise, il bimbo lako, bichabo li babanju, okube yenda. Dona Lise, il bimbo lako, bichabo li babanju, okube yenda.
Themba ke liukholisile umculo kamculi wethu okucula umdumo oyembaqanga uSiyabonga Justin Msendo yena ke waziwa njalo ngegama lokuthi iGupta langempela la kwaMsendo isikhathi sethu asisavumi bakwethu ukuba nasiqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo kodwa ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela amakhulu lamakhulu abantu bebethe gwaqa eStanley Square emakhokoba kobulawayo emkhosini kwesikhumbuzo sokubhubha kwake wakhokhela ibandla le-PF Zapu njalo wazoba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo abafuyi abaningi esiqintini seGwanda bathi sebedlela evalweni ngoba inkomo zabo zilakho ukucuba lonyaka kungenxa yokusilela kwamanzi lamadlelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo
uPresident Jeremiah. Kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.